Umwe mpepeti wa mitambo nonze family riot uyo wakaduma opa mitambo mishoma irikuku kweza gorerino mozare Teresa Muchemwa wano tivaru kufara shukuru ne kudumu kwa kaitwa mitambo wavo
shukuru wa kufara na manyuku nyuku kuzi ya kuchisha ni family riot ya kanomi netwa kumanama e gorerino
nyanzu yeswe mitambo vashikanda nisangano re East Life Entertainment kwa mutare va Stephen Mozago vano timbairo yenama ino ratiza kutiri kutora gwarara kanaka pakupamu nuwese mukana vano chuva tandine vaimbi vakawanda vano waniswa mikana vachiva kumatuna kasiana siana
2016 ndakapu wa mukana wagu wachikamu jenama ndi chusandira ku Mashona Land West ndikazo uya 2023 ndikapu wa shemukana ndi chusandira kwa mtari saka ndoona sekuti mikana mishinji kwa tasawana dokasi moyo ndewe guno zvakare kwa mtari bati vanongopi wa mukana
vanongora nezve mitambo vachidzidzisa zve mitambo pa university of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti asi nyore kuti mibairo mikuru inge ichiitirwa mumatunhu nemadhorobha madiki akasiyana siyana.
Ukatarisa mamwe maprovinsi haana mafacilities, ane malight ne auditorium ne sitting capacity. Dzimwe dzinova multiple stages dzinogona kuhosta ningurudini. Kukweta activities anodiwa ne nama ukaita kuno mawa purpose unongona just a general purpose wall
asi vanoona nezve kuburitswa kwemashoko musangano re National Arts Council of Zimbabwe va aganya binde vanoti mibairo yenama inopa munhu wese mikana zvisinei kwaanogara
tinokuka Zimbabwe yose nekuti manama awards asi emuHarare ndeeZimbabwe yose
vanyabinde vanoti veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatenge matiketi ekuti vakwanise kuona urongwa hwenama paHarare Hippodrome muHarare nemugovera svondo rinouya
1 March 2025 tinenge tiri paHarare Hippodrome vanhu vanobvumirwa kutenga matiketi vachipinda vachiona zvinenge zvichiitika ikoko
mibairo yenama yakaparurwa mugore ra2002 nesangano reNational Arts Council of Zimbabwe nedonzvo rekusimudzira mitambo inoitwa munyika gore rapera mibairo iyi yakaitirwa kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.